Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakagarisa munyika ine utsotsi ine mbavha ine mabhashomu ekubasa Zimbabwe ezanupiefu vanongofunga kuti pose panoitwa zvemari pari kupiwa.
Sangano reCitizens Action for Change rinoti harichagoni kutaura-taura zvizhinji pamusoro pemotikari yariri kutengera mutungamiri weTripless vaNelson Chamisa sezvo richitevedzera zvarinovudzwa nevanochengeta vaChamisa.
Vhiki rino tichapinda mastreets, vhiki rino ticharatidzira kuti hatisi kufara, ende iko zvino watch the space muchaona zvatinoita.
Bato reTransform Zimbabwe rinoshedzera kuratidzira kwesvondo rose pamusoro pevasungwa vanosanganisa vaJobs Kala. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti mari inofanirwa kubhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo inotadzisa madzimai kuti apindewo mune zvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Action for Change iro rakatanga chirongwa chekutsvaka motikari yakasimba inoshandiswa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rinoti mari yavakaunganidza yavepo uye vakatosangana nevamiriri vavaChamisa kuti vaudzwe rudzi rwemotikari inodiwa. Mukuru wesangano iri vaJuma Ulete vaudza Studio 7 kuti vanhu veZANUPF vanoda kutanga manyepo nokuti vari kutsvaka zvakaipa pana vaChamisa asi vachishaya. Vaulete vanoti sangano ravo rakaita musangano navaChamisa nevanhu vanovachengeta kuti vaziviswe rudzi rwemotikari inodiwa, vachiti pazvasvika iko zvino hapachagoni kuti pashambadzirwe sezvo vava kushanda nevanochengeta vaChamisa. Tabata vaulete kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakagarisa munyika ine utsotsi ine mbavha ine mabhashomu ekubasa Zimbabwe ezanupiefu vanongofunga kuti pose panoitwa zvemari pari kupiwa. Takashanda nevatungamiriri vakawanda mumabasa nemumwe makasiyana-siyana, asi handifani taona mutungamiriri akachena savaChamisa. VaChamisa havadi mari, havadi mari dzevanhu, havatambiri kure nadzo, vanongoita zvavo zvavanoita. Isu havana kuita izvi zvemusangano zvekureisa mari dzemotokari dziya. Takazviita semacitizens, takati aiwa kavakomana, tarisai muone zvavakuitwa vaChamisa vari kurwiswa, havana chekufambisa. Isu tinova takangomira ivari kurwira isu senyika yeZimbabwe zvikaita here? Ngatiteigabza tokanzatu tigotitsvagira murume uyu tokufambisa chakakodzera, tigonyatsa ivo vavenga vanoda kuparadzira zvinhu zvake zvekufambisa. We did that past 9 months. Tingadai takawana mari iyi kudhara, asi nokuda kweZANUPF neutsinye wayo nevanhu vayo inoshandisa, vakunga vari kuflada govanmi vachinyepera zvinhu zvakasiyana-siyana kundo zviri kuitika nemari iyoyo, zvino kushandiswa mari iyoyo. Takaenda anda atoti mastrict conditions kugovernment kuti mari iyoyo igobuda, zvokuti vamunirainimani dzafrancis tapedza kuricha target. Takatisiri kukwanisa kubata mari iyoyo, yakazongobuda vhiki rapfuura i. Yabuda vhiki rapfuura, isu semacitizen tinofunga makationa mazvifananidzo tiri kuZimbabwe tichinosangana navaChamisa, kwete semukuru wemusangano kana kutichi, asi semunhu watakatotsvagira ezecitizen mota yokufambisa, tichimuudza kuti aiwa tazowana zviya zvatakatakafambira kupi, uya tichinotishava-shava todii process yokufamba zvakadii after tapedza maadministrative processes.
Iko zvino zvinhu zvakamira papi?
Iko zvino zvinhu pazvava ndepekuti taakuita maprocesses manje anosanganisira vanoona kugara zvakanaka kwachamisa vatingati security pachu vanonzwisisa kuti vangadei izvi zvakadii zvokokamba sei so pazvava hakwanisa kunyatso kutirarangurika nokuti zvaane security mukati hazisiri zvokuudza munhu wose nokuti munoziva environment inomuzivako tikadaro mangwana kamunhu kuti mota iya yanoredza vashamisa takangokurisa zvose pachena saka tinongoti kuvatsigiri vose vakatibatsira rambai makateerera musi wazvinonaka munhu achaiye semutungamiri wakaita sevashamisa vanoya vanokutendai pajekerere which is a very end time soon hapana mari yakabiwa ndosaka maiona vachisekerera mafaranidzo paenokuvaavanhu vakomana vavaita basa nemazvo nesuwo tinofanira kuti takaita basa nemazvo nevanhu vose vakatibatsira pasi pano tinovatenda kwete manyepo ese ari kutaurwa tinoziva kuti vari kuita manyepo havachinangwa chavo ndechekuti tizoti aiwa kunyepa mota iri apa kuti vanoita zvimwe zvinhu zvokaukanganisa mota iyo nokukanganisa vachamisa asi takangwara wete unhu hatife takabvuma izvozvo
avo vange vari mukuru wesangano reCitizens Action for Change vaJuma Ulete vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF nekuti kwanga ikwadoka. Vanotungamirira bato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti ivo nevamwe vavo varonga kuita svondo rino rose nderekuratidzira pamusoro pekusungwa kwavajob sikala vagodfrey stole nevamwe vave kuzikamwa nerokuti nyatsime 16. Vaangarivhume vanoti vanhu vaneta nokumbunyikidzwa zuva nezumba vachiti matare ava kushandiswa sechombo chekudzvanyirira vanhu. Vanoti matare anopa mbavha mukana wekubisa mari yechibatiso asi ichiramba kupa mukana uyu kuvanhu vanorwira kodzero dzavo nedzavamwe vanhu vachiti mitemo yehurumende inotarisa kuti munhu abuda mumba maani.
Isu tiri kuti svondo rino nderekuratidzira nekuda kwokusungwa kwavajob sikala vagodfrey store nevamwe gumi nevana vakasungwa kunyatsime kuchitungwiza mushure mekushaya kwamao blessing ale. Chatiri ngoreva ndechekuti isu sevana vezimbabwe tine kodzero yekuratidzira zviri pamutemo uye zvisina mhirishonga. Tichiti hatisi kufara nekusungwa kwavari kuinzwa vasi kutongwa. Tiri kuti isusu matare edzimhosva ari kukanganisa zvakanyanya kusunga vatsigiri vemapato anopikisa pasina kutongwa. Tiri kuti zvakaipa zvakanyanya kuti mapurisa asunge vanhu ivava pasina kunge vatsvagurudza mhosva dzacho vatsvaga umbowo wemhosva vozotsvaga umbowo vanhu vakavharirwa. Tiri kuti isusu hazvisi pamutemo kuti dare redzimhosva rivanyime bheri kana kutongwa vari kunze nekuti izvozvo ikodzero dzemunhu dzinonzi maconstitutional right emunhu wese kunyange mhondi kunyange vanhu vari kuurayiranhu vanopiwa mabhero. Iko zvino tinoziva kuti vinonzi vameya wadya jena vakabatwa vane mari yenyika inosvika kumamiriyoni emaus dollar yavakaba kukotico vabatwa vana kana kuita usiku hutatu vakavharirwa vakabva vasunungurwa state haina kana kuopose bail. Zvinoratidza kuti izvo kusungwa kwavasikala navasitole nevamwe vese kwakuzi pamutemo kutageta kana kuti kuita zvinhu zvinoshungurudze vanhu veopposition. Saka izvo ndo zvatiri kuti takatsamwa nekuda kwazvo tinoti hazvizi fair. Saka vana vezimbabwe ngatibude tiratidzire nenzira dzatinokwanisa kuratidza kuti hatisi kufara. Chaone hama achisekwi nhasi ndivasikala mangwana ndivangarivhume kusara mangwana ndivachamisa you know. Saka hatifani kumira isusu kuti titi nekuti zviri kwavasikala. Ngatiratidze kubatana kwedu nekuramba nyaya iyoyi yekuti vanhu vasungwe pasina kutongwa. Takagumbuka zvakanyanya sevana vezimbabwe. Saka ngatiratidzire vhiki rino tichapinda mastreets vhiki rino ticharatidzira kuti hatisi kufara ende iko zvino watch the space muchaona zvatinoita.
Kuratidzira uku kunotangidza rini vaangarivhume?
Tapa svondo rino rese kuti rive svondo rekuratidzira. Saka vanhu vari kurongana kuti vari kwavari vakwanise kubva vangopinda mumigwagwa vachiratidzira zvine runyararo. Hatina zuva ratiri kuti ndo pachatange kuratidzira asi tiri kuti svondo rese nderekuratidzira. Vana vezimbabwe varatidze kuti havasi kufara nezviri kuitika izvi.
Pakuratidzira uku chii chinenge chichiitwa vaangarivhume?
kuratidzira uku kuchatore nzira dzakasiyana siyana. Vamwe vachafamba vachienda kumahofisi evatungamiriri vejudiciary vari munzvimbo dzavo vachivaudza nokugununa kwavo. Vamwe vachafamba vachienda kunzvimbo dzine vatungamiriri vedzihurumende vachivaudza kuti zviri kuitika hatizvidi. Munhu kana achinga arwadziwa nesituation anogona kuratidzira nenzira ipi neipi yaanonge achiona kuti ndo yakaringana. Saka iko zvino tiri kucoordinata kubatanidza kutiti vanhu izvi ndo zvavanga vachiita vari panzvimbo iyi, vari panzvimbo imwe naimwe vachange vachiratidzira nenzira dzavanonzwa kuti kunzvimbo kwedu ndokuti tinzikwe.
Avo vange vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanotaura nguva dzose kuti mitemo yemunyika inobata vanhu vose pasina kutarisa kuti munhu abuda mumba mani. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti rinoshamiswa zvikuru nemari inofanirwa kubhadharwa nevanhu vanoda kukukwidza musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vanoda kukukwidza kuva mutungamiri wenyika vanofanirwa kunyoresa nemari inoita zviuru makumi maviri emadhora ekuAmerica. Ukuwo vanoda kukukwidza kuva nhengo dzeparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica. ZEC inoti vanoda kukwikwidza kupinda musenate kana kukwikwidza kuva kanzura vachabhadhara zana remadhora ekuAmerica. Mutungamiri weWALPE Muzvare Stable Dewa vanoti zvinoda kuitwa neZEC zvichagozhesera vanhukadzi zvikuru panguva iyo zvinhu zvakavaomera munyika.
Isu seWALPE tine chinyunyuto pamusoro pemamari dzavari kutaura idzo dzakawandisa zvikuru. Kune avo varikuda kurana kuita maMPs vachange vachitarisirwa kubhadhara $1,000. Avo vachada kurana kuita mapresidents vanenge vachitarisirwa mumwe nemumwe kubhadhara $20,000. Vachada kuita macouncillors kana masenators vari kutarisirwa kubhadhara $100. Vari kuda kuobsevawo maelections tikuona mari dzidzo kutosvika $100. Izvi zviri zvinhu zvinoshungurudza nekuti tikatarisa vanhu vachanyanyo affectwa neproclamation iyoyi madzimai vechidiki nemadzimai ane urema. Tikatarisa ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, vanhu vazhinji vari kutambudzika, madzimai aya ari kutsvaya nepese pavanogona kuti vachengete mhuri dzavo. Ndo the same women ivavo vari kutarisirwa nzi vabuditse mari yakawanda kudaro kuti vabhadhare manomination fees.
Saka munotii kuhurumende?
ZEC ndiyo ine responsibility yakapuwa neconstitution yeZimbabwe kuti ione nezvemaelections, so inofanira kuita zvese zvainokwanisa kuita kuti maelections aya akwanise kunge achiparticipate kwawo nevanhu kuburikidza madzimai nemayouth pasina kuomeserana kwakanyanya. Mapolitical parties zvaachangoita achangodzosera burden yekubhadhara maridzi kumacandidates. Izvo zvichaaffecta madzimai, zvichangonzi kana munhu ada kupinda kuita councillor kana MP ngaangobhadhara mari, ende vanhu vachaaffecteka zvikuru madzimai. Ndo pamuchapesera makona pakuitika nyaya dzesexual harassment, even corruption chaiko chaiko, madzimai akumbundikidzwa kuti kana uchida kuti ndikubhadharire tanga watorara neaccountant, tangaenda kubata mapolitical parties. Zviri zvinhu zvatisingakurudziri.
Imimi sesangano reWALPE muchaita sei nenyaya iyi?
Tisu seWALPE tinongodzokerawo kuZEC tichingokumbira kuti dai vakwanisawo kuconsider maamounts avakaisa kanyanyokurisa. Last week iyo pakaitwa maelections ekukinya takatoendawo nemadzimai aroda kucontesta muna 2023 kunoobserva nekunodzidzawo zvanochiitwa nemadzimai ekukinya tichiobservawo maelections. And zvinhu zvacho, process yacho yokuitwa accreditation yakaitwa online and atina chataka badzara tika tushika makadzedu accreditation atori red. So chinozo tadzisa zeki kuitwa zvikuita vamwe vanhu vedzimwe nyika chibo.
So kuona kwenyu muzvare dewa, zvaitwa nezeki izvi zvichakonzerei, zvichaitei kumadzimai?
Tikatarisa izvozvizvi, madzimai akawanda achadropa from kukontesta pama elections. Kune madzimai ari kumamisha, kune madzimai anogara kunzvimbo dzine vanhu vakawanda vanorarama pamusika, but vachitori vakadzi vanotokwanisa kuti vakapinda mucouncil vanotorepresenta maissues esocial service delivery zvakanaka nemaissues emamwe madzimai, even kutopinda muparliament chaimo vachitodzonzawo nyaya dzepolicy formulation. But havanganza vachakwanise kukwikwidza nekuti havana mari iri kudiwa.
Ko kuzek munoti
tanchingokumbirawo kuti dai zeki ya reconsider yadzikisa maprizes aya nekuti achadisadvantage madzimai nemayouth nemadzimai echidiki kunyanya kudarika vamwe vanhu vese.
Avo vange vari mutungamiri weWorldPay muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakati mari yakaziviswa haigoni kubviswa kana kudzikiswa. Zvichitevera kukundwa kwavakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yeKenya, vaRaila Odinga vakakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva nezuro muvhuro. VaOdinga vanoti pane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti mavhoti haana kuverengwa zvakanaka, vachiti vavaikwikwidzana navo vaWilliam Ruto havana kuwana mavhoti anogona kuti vanzi ndivo vakakunda. Dare repamusoro rine mazuva 14 kuti ripe mutongo waro panyaya iyi. Kana rikati sarudzo hatina kuitwa zvakanaka, panoitwa imwe sarudzo mukati memazuva 56. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Laina Ndlela, vanoti vanoimba kuti nyaya iyi ichapera zvakanaka sezvo Kenya ine nhoroondo yemhirizhonga kana zvabuda musarudzo zvisina kubatwa zvakanaka nematare. Tabata amai Ndlela kuti vatiudze zvizhinji.
Vari kunyunyuta ivo vachiti vanhu vakaenda kunovhota musarudzo nevanhu nemaresults evanhu vakabuda pasarudzo dzichangoitwa idzi havisi kufambirana. Naizvozvo vatora nyaya iyi vakaendesa kuSupreme Court of Kenya kuti magweta nevatongi vachitarisisa umbowo hwavachaendesa panyaya iyi, nokuti ivo vari kutaura izvo kuti kubva pairejistwa vanhu kuti vanovhota, vanhu vakazovhota nekuzobudiswa kwemaresults, pane zvisina kufamba zvakanaka. Saka inyaya yatinenge takangoramba takatarisira kuti inyaya ichafamba sei kusvika after mazuva anokwanisa kuita iwo mana, ndipo pachazowanikwawo pachizove nemhinduro ichabva kudivi raWilliam Ruto, vanove ivo vakanzi ndivo vakakunda musarudzo dzichangodarika.
Umbowo hwakamira sei kudivi raVaOdinga? Vane umbowo hwakakwana here?
Chinogona kuitika panyaya yatorwa navaRaila Odinga kuSupreme Court of Kenya, kana takanyatsokutarisisa, panogona kubuda mutongo wekuti sarudzo iyi idzokorodzwe pakati pavaRaila Odinga navaWilliam Ruto. Zvimwezve zvatingagona kutarisira ndezvokuti pada humbowo unava Raila Odinga hunogona kunge hwakasimba kusvikira pa tingati mutongo unozogona kuti vaRaila Odinga vanokodzera uye vanenge vakakunda musarudzo ichangodarika. Naizvozvo panogona kuti vaRaila Odinga vatonzi ndiye ave mutungamiri weKenya. Takatarisawo nerimwe divi, panogona kuve nemutongo wokuti vaWilliam Ruto vakagara vakanzi ivo ndo vakakunda musarudzo ichangodarika, vaenderere mberi vagadzwe kuve mutungamiri weKenya.
Ko pakasave nekuwirirana pamusoro pezvinenge zvabuda mumatare, zvichafambiswa sei?
Kusawirirana kunogona kuvepo nokuti kana takatarisa kumashure nyika yeKenya inyika yaramba yangove neyatingati post election violence pama elections darika for the last 15 years. Kana takatarisa kubva kuna 2007-2008 pakave nekusawirirana vanhu vakaurayiwa pakave nekurwisana naizvozvo hazvizi zvinhu zvatinenge takatarisira kuti zvisvike uyezve chimwe chatingatarisira ndechekuti dei vari kutonga nyaya iyi vaitonga nemazvo vasave nepavanoti vari kusapota uyu asi kuti vanyatsotarisisa umbowo hunenge hwapiwa nemagweta edivi rimwe nerimwe
sei vaUhuru Kenyatta vakangonyarara pane zvavamboti vataura here pamusoro penyaya iyi
vaUhuru Kenyatta vanove ivo mutungamiri wenyika yeKenya varamba vakanyarara pasarudzo dzichangodarika idzi vanhu ndingati vanga vakatarisira kuti pada vachakorokotedzawo anove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto asi hazvina kunge zvakadero uyezve zvimwe zvatingaona ndezvekuti hazvisi kunyanyo kutishanyisa hazvo maningi nechikonzero chekuti vaUhuru Kenyatta vakabuda pachena vachiti ivo vari kutsigirana navaRaila Odinga zvisinei hazvo tiri kuona kuti kana takatarisa nyaya iyi ichiri kuramba ichienda kuSupreme Court ticharamba takamirira kuti inyaya ichafamba sei uyezve ticharamba takangotarisira mashoko achabva kune mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika amailana ndlela vari parunhare kuNairobi Kenya neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo mohadi nemusi wesvondo vakaudza madhishe masabhuku nevakuru vemisha kugokwe south kuti vavhotere ZANUPF vachiti ndiro roga bato muzimbabwe muNewsday makare munyori mubazi refinance and economic development vageorge guvamatanga vakatadza kumira mberi kwekomiti yeparamende yepublic accounts committee kuti vatsanangure kuti hurumende yakashandisa mari sei pakati pa2015 na2018 sezvo hurumende yakapfuudza mari yayakapiwa nemabhiriyoni mapfumbamwe nechidimbu chemadhora ekuamerica yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadii pastudio 7 ndini George Sonai ndiri kwahonde hapana chatinombotya isu mazano takatosimba panyaya dzemusangano hameno vari kushora nyika vari kusouth africa kuamerica hameno toda kuitei ngavauye kuno tionesane tiri pagiraundi ndatenda zvangu
ndiri kuda kutaurawo ngenyaya yataura dhagiyo yekuti zvakanaka chose kuti zekiti dzemari yakadaro tisadaro dhagi pese unongoita zvo zvakashaira zvisingazobudiriri wakaita kuti maereshen ngaaitwe maereshen yakashaya kuzobuda wakandoruza izvo watanga kuti gedzerai mari dzeanhu yezeki kuti vanhu vatadze kurejesa vanhu vatadze kukwikwidza usadaro Douglas mari haafari nezvaunoita shuwa shuwa wakabva wati kupanduke mubatanidzwa muMDC triple C wakabva watoti wakutopengereka tiutadza nekutaura indabatika nezvuri kundiita imbotiwo zvimwe zvacho zvikupfuura uramba wakundoshaishidza anhu kuti acheme ndiwe hazvinaki kuti munhu igare uchichema ndiwe mukuita mukati mekurarama kungoti zvakaipa zvinorwedza anhu tsama usabvumuridzirwe tsama asi kuti farirwa ngemabasa akanaka ukazondwa nezvonda uchiite chokwadi ngerimwe gore mwari uchakugumbukira ngekuti uri urwadzise ruzhinji ngezvouri kuita siyana nazvo zvouri kuita izvo nokuti hangu ndiri pano pakuchava marangi nokuti bye bye.
Ini ndinoda kubvunzawo kune vanhu vezeki kuti mari yavari kutaura izvi zvakambotanga rini kuizvozvi zvekubedzera mari dzakawanda kudai? Ii, vari kutumwa nezanup f kavanhu vezeki. Vanhu vezeki takungozva kuti vanhu vezeki havasisiri vezeki. Zeki yangova yezanup f ndochokwadi chozvi ndo chatiri kunyatsoziva kuti zeki hasisiri zeki yatinoziva dzinoitwa kune dzimwe nyika. Izeki yezanup f ine bato. Saka zvinhu zvavari kuita izvi vakutumwa nezanup f kuti imimwe isusu vakatogara pasi tezanup f kana tiwedzerei mari kuti kuti vana vetrupc vasapinda nevamwe vasapinda kuti ivo varambe vachitonga varambe vachiba vana vazhajyena vachiba vachivaka dzimba dzakanaka kunana Boredhin. Isu vana vezimbabwe macitizens tichitambura ezvino kuzvipatara kuna kana mishonga vanhu vakuenda kunorapa kuzambia vanhu vakutoenda kuzambia kwavakapinza mukomana kundo kwakuenda vanhu nokuda kuti muzimbabwe hamusina kana chinhu chero vari kudzingwa kunana south africa ikokoko. Vazhinji vachatadza vachati choenda kumusha nokudzoka because kumusha kwacho hakuna zviriko. Zvipatara hakuna, mishonga hakuna, maticha haatsi kudzidzisa, vana vachaende kuzvikoro. Ah, ini ndatoshaya kuti zano chii? Chii chazvo chazvo chirikuitwa nezano?
Pastor Joseph, muri sei vakomana? Basa riri kubata zvakanaka, tinotenda nenews asi zvakaoma. Tarisai kuti nyika ino utungamiriri hwatoipa kunyange naye watoti majaji havasi kutonga sezvavanoda. Chireva vanotongwa vacho kungotongwawo zvechiri zvedemo. Saka ha zvakaoma, nyika ino haina kumira zvakanaka. Urevo masoja achaona mapurisa atingavape mhaka, vanoshanda nekomandi. Akapikisa zvinenge zvataurwa unenge uri wega unogona kuurawo. Saka zvirokwazvo nyika ngainzwirwe tsitsiwo. Nyika inode United Nation yamiramirawo yabetserawo nyika ino zvirokwazvo. Hatina kwedu, tinongopfurirwa musaga. Zvirokwazvo zvinonzisa tsitsi. Hakuna chakanaka muno munyika chatingati uyo haadi kuti zvakanaka zviitwe. Vanhu vose vanotori mumhaka. Nyika inenge kutongwa nedemo, kutongwa namasoja. Masoja achowo futi vari munhamo pamwe chete nesu nokuti havagoni kupikisa zvavanenge vanzi vaite. Saka zvakaoma.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiremba vane mukurumbira pasi pose, Dr. Anthony Fauci, vanoti vari kuenda pamujandigere pakupera kwegore rino. Dr. Fauci vakashanda nevatungamiri veAmerica kwemakore anopfuura makumi mashanu. Vakatanga kushanda paNational Institute of Health muna 1968. Dr. Fauci vane makore makumi masere nerimwe. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCitizens Action for Change rinoti harichagoni kutaura zvizhinji pamusoro pemotikari yairi kutengera mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa sezvo richitevedza zvinodiwa nevanochengeta vaChamisa. Bato reTransform Zimbabwe rinoshedzera kuratidzira kusvondo rose pamusoro pevakasungwa vanoshanganisa vaJobsicala. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti mari inofanirwa kubhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya inotadzisa madzimai kuti apindewo mune zvematongero enyika. Tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichiti moshera zvakanaka.